Mutauriri weshamwari dzevahove idzo dziri kuronga mutambo uyu uchaitirwa kuQueensdale Sports Club varei Mawerera vaudza Studio 7 kuti ivo nevamwe vavo vaitamba nekuhidzana nemushakabvu vakaona zvakakodzera kuita mutambo wakadai wekuvarangarira nebasa guru ravakaita rekunyora mabhuku muZimbabwe.
Tine mutambo wekurangarira upenyu hwavo nemabasa avakaita muzvinyorwa zvavaita vachiri vapenyu zvinozikanwa nevanhu vakawanda vamwe vakanga vari vadzidzi vezvinyorwa zvavo. Saka takangoti isusu namukoma chirikure vamunoziva anodetemba zvakanyanya anozivikanwa pasi rose kuti ngatisanganei pamwe chete nevamwe tingopemberera upenyu hwamukoma chenjirai.
Vamawerera vati mhuri yavahove kusanganisira mudzimai nevana vachange varipowo pamutambo uyu.
Kune munin'ina wavo ndiye achachingamidza vanhu vanenge vaunganapo, kwozotizve adzimai vavo ndo vanenge vari mwenzi mukuru pamutambo iwoyo. Nevana I think pane mwana anoita zvemumhanzi, saka anenge aripo zvakare achiridza magitari nemashamwari ake.
Vaenderera mberi vachiti shamwari dzavo vanyori vakaita sana chirikure vadave mungo shi nevana nyanduri vakawanda ndevamwe vevanhu vachange vari pamutambo uyu.
Tinotarisira kuti vanhu Weaver Press vaidhinda mabhuku avo vanenge varipo vakakokwa, saka tinotarisira kuti vanenge variko. Asi tine zvakare mudetembi anozivikanwa pasi rose anonzi Albert Nyati anenge ariko, mukoma Shima Chinodya vanozivikanwa nekudhinda mabhuku vanenge variko, David Mungoshi anenge ariko, Memory Chirere anenge ariko. Tichawanawo zvakare mbira dzinenge dzichibva kuna vanhu vakaita sana Chamusavazi, Hope Masike, Machisa neshamwari dzake nevamwe vakawanda wanda. Saka tinotarisira kuva nenguva yakanaka musiwe.
Kunze kwemimhanzi netembo nezvimwe, vanhu vachangewo vachinwa nekugocha nekutandara uye mari changwanidzwa ichaendeswa kumhuri yavahove. Vahove avo vange vave nemakore makumi mashanu nemanomwe ekuberekwa pavakashaya vakabuda munyika muna 2001 sezvo mafungiro avo ainge asingaenderani nehurumende yavarobert Mugabe. Panguva yekushaya kwavo vahove avo vakashaya kuNorway muna chikunguru gore rino vange vari International Writers Project Fellow paBrown University's Watson Institute for International Studies. Vahove vakanyora mabhuku akawanda akaita semasimba evanhu naBones iro rakaona mubayiro weNoma Award for Publishing muna 1989. Vahove vakapiwa mubayiro weZimbabwe Literary Award muna 1987 pamwe neGerman Africa Award for Freedom of Expression muna 2001. Vahove vakamboshanda semupepeti wenhau kumoto vakazoenda kuZimbabwe Publishing House uku vakashanda semupepeti wemabhuku. Vakazobva kuZimbabwe Publishing House vachinoita writer in residence paUniversity of Zimbabwe. Vakashandawo semutori wenhau weInterpress Service News Agents vari muHarare. Kunyange hazvo vakafira kunze kwenyika, vahove vakazoradzikwa kumusha kwavo kuGokwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.